Hey Tata, olazim papo omuhle ndinomgamtshira emtshirongo wathedu uhlelo The Connection lilami uMike Hove. Welcome, welcome, welcome zimpapo omuhle. And today is Tuesday, the 21st of May 2019. Ibizo lami, my name zimpapo omuhle is Mike Hove. Once again, Zimbabwe Omuhle, welcome, welcome, welcome. Mune chirongwa chedu, uhlelo The Connection, lilami uMike Hove. Chirongwa chedu, chewe chidiki, Studio 7's very own youth program that targets tackling anything and everything youth-related in Zimbabwe. Today is Tuesday, the 21st of May, 2019. Tonight on The Connection, as you all see within the titles of the program, we're discussing the impact of Zimbabwe's economy, which seems to continuously cripple on, which seems to continuously be crippling. However, we're trying to focus on, the impact of it on its young entrepreneurs. The nation's economy, which is currently heavily reliant on, of course, the informal sector and the nation's black market, was dealt a huge blow last week Thursday when the masses woke up to the exchange rate on the black market increasing, shooting sky high from, of course, to one bond is to six, one US dollar is to six bond. Now, of course, we also saw the price of fuel going up today. I'm sure, now the new price of petrol is $4.97. Of course, now this is in bonds, and the price of diesel is $4.89. According to experts, they're expecting that this price of fuel going up as usual, as per our understanding within society, the price of fuel goes up, it means everything else is bound to go up. Isinkwa might go up and more. +12026192077 is the number to call. Or, of course, you can text us. Oh, sorry, if you're looking to text us, it's +12024650318. And, of course, if you're looking to call us in, live on air, it's +12026192077. However, for our radio fanatics, Zimbabwe Omuhle, you can catch us on our 909 medium wave frequency 4930-6080 and of course 15460 kilohertz. And of course, for those that love ubulembu bokuzilibazisa internet, tiri kutepfenya lapha internet, we're broadcasting live on our three web pages, that was being www.voazimbabwe.com, www.voashana.com, and of course www.voandebele.com. Now, for those that love Facebook, sikhona njalo, we're broadcasting live on our three Facebook pages, that it being VOA Studio 7, VOA Ndebele, njalo sikhona ku VOA Shona. Saka nyora ima comments, balani milayezelo, nyora ima number, and if you're looking to join us, we'll be calling you. Musakanganwe, shea ichirongwa.
Hey, hola, ndeipiko, hamadzangu. If you are with us right now, you are tuned into The Connection. I'm your host, Mike Hove. Tanki, abontanga. Tinotenda zvikuru nekupinda muchirongwa. Now, all I ask is that you follow us on social media and join the conversation. Our Facebook pages are VOA Studio 7, VOA Shona, and VOA Ndebele. Or you can text us on WhatsApp. The number is +12024650318. To converse with me, follow me on Twitter and Instagram. The username is at BigMike3, BigMyke3.
Now, DJ Skyver, DJ Skyver has been one of the people who are nominated for the Bulawayo Arts Awards. So, limvotele bafethu, limvotele mthwakazi omuhle. Musa kanganwe, nasi pachirongwa chukubata nyaya yemamiriro akaita zvinhu munyika. At BigMike3 is the username on Twitter and Instagram if you're looking to chat with me. However, Zimbabwe Omuhle, we're here broadcasting live on our three Facebook pages for the next hour. So, if you're looking to chat it up with Big Mike, nyora ima comments, nyora ima number on our three Facebook pages, VOA Shona, VOA Studio 7, sikhona njalo ku VOA Ndebele. Now siloku sikudaba lunye, whilst we're on the same topic of the economy, Zimbabwe has recently been suffering power cuts, with some going for as long as a minimum of 10 hours. I have heard of some people saying, "Hi, Mina Mike, I haven't had electricity for 13 hours." Now, of course, government has accredited this to low water levels in Kariba Dam. Let's take a look at how this is affecting the country's economy.
Trophies since I'm putting. Yeah. But right now my character my gets it, I need a whole at least eight hours. Yeah. I end 8 hours, so it affects her. I don't know. Just then perishable goods. I end just get a sina, could check on your mouth when you walk on this. I've more and more get zero, but I'm not chant. Chando chamber change of sin. Pais mwe ndo magezi sakanzi kuti vakungwana kungona pekuti ka space kengwe so munika chando muchana not sere. Ndo zviri pomukoma mawancha. Andimukona izvi zvimukoma iri jerekeni takutogara naro muno. Because end time magezi anongoenda saka kuti chomhanya kumhanya ma service station tombosiya vhara ombomhanya ma service station mira kutsvaka diesel kuti sima ma generator. Ndokuti basa rifambe because vasadaro vasa diesel na generator azvifambe sezvo muri kuona izvi right now apa nekudhura kuita diesel acho takutozoita zvekuti unobandisa manheru wabva kuma 6 wobandisa ipapo then wodaiwa wowana kuita basa pasina kudaro azvifambe mukona ndo zviri pamamira zvakaita.
I'm John Alfonso. I'm a private tutor at a private school in Harare. Here I am marking children's book and also preparing for tomorrow's lessons. And with this load shedding, it's been very difficult for me to do that. I'm using the candlelight and it's difficult and it's not good for my health. Look at my eyes using the candle. Candlelight isn't that bright. Now I can take for aid of my phone to assist me in marking this work. Look at this, it's quite difficult for me. And I'm worried, I can't draw the candle closer. I might drop wax on children's books, and that would be difficult. I'll be in hot soup at school. The way to go is the solar system. I don't know what the government will do, but to bring about solar, that will save the situation. But long back, 5 years ago, they were talking about going solar. I don't know where the project went. It just vanished in thin air. So I think if they embarked on this project, it would be somewhere.
Zimbabwe wamuhle liyazibonela nje muri kuzvionerwa mega ma consequences ezviri kuitika munyika. Magetsi ari ngoenda 10-12 hours. Vanhu havana magetsi, muri kuonawo avo vanoita basa rekuva mabucha vari kuchema, hanzi aiwa nyama yedu yakuita zvokuora mazuva ano. We have to find a cool place to store it. Vamwe vari kuchema chema vachiti hora itisa kutenga majenereta, asi muri kunzwawo zvekare nhasi kuti fuel went up Zimbabwe muhle. So kuti chii chichaitika hatisi kuziva. Takatarisira kuti magesi angu nhasi achapinda muchirongwa, vachange vachinditsanangurira kuti where to from here Zimbabwe muhle. Kwotosiloku sikudhava nyune, tichiri panyaya imwe chete, VOA correspondent Columbus Mavunga is on the ground and here he dove deeper into the issue and he properly explained what exactly is going on with regards to the country's energy sector. Let's take a look.
Workers, due to low levels of water in Kariba Dam on the border with Zambia, the country's main hydropower source. This 33-year-old runs a small barber shop in a middle-class suburb in Harare. Last week, he bought a solar power system for about $250.
What made me buy this solar power system are power cuts. We can go for 8 hours without power or even the whole day without power. 8 hours is a whole production day, yet I depend on power to get money for food and rent. So if you miss a whole day of production, it means all that money is gone.
He says his previous backup is no longer an option.
Generator tayari shambisa mazwa kana kuti midzi yakapfura pasiri nyekuti ma ma yaimbowanika fuel zvakanaka.
We used to rely on a generator during power cuts, but now with fuel shortages, it means more hours looking for it and less production. So we substituted it with a solar
system.
The cleaner energy isn't within reach for many Zimbabweans. Still, solar power companies say business is up and many customers are seeing the benefits of using the new power source.
It's actually cheaper than grid power.
What are people mainly interested in?
People are mostly interested in inverters, you know, backup inverters, even solar water heaters. I think it's an advantage to them, and people are actually realizing that it actually benefits them more.
Last week, President Emmerson Mnangagwa demoted the country's energy minister due to fuel shortages and power cuts. Monday, officials said Harare is asking the public for possible long-term solutions. One private company is working to build a solar power plant to help feed into the national grid. Central Grid is located about 50 kilometers northwest of Harare. It has installed about 7,000 solar panels and is working to build a 25-megawatt solar power plant. It invested $5 million and needs $25 million more, but the company says a problem accessing foreign currency is slowing down development.
As you can see, almost 80 to 90% of all the components that go into this power plant are imported. So it is an issue of access to foreign currency. But once you have that access to foreign currency, solar is quick to install, solar is easy to install, solar is easy to maintain. So it is really something that is needed for the country, but it's the issue of the foreign currency, access to foreign currency, that is very important for the development of these power plants.
For now, most Zimbabweans continue to endure long periods without power, a chronic problem analysts say is costing millions each day in lost productivity. Columbus Mavunga, for VOA News, Harare.
Shout out to my man's Columbus Mavunga. We really appreciate you, bro, for tackling this. Man, zinzwira vanhu vachinyatso tsanangura. The businesses were speaking for themselves. Udaba lolu lwama yusa kalani nganye seluhlupa abantu abo soma business, my businessmen vari kujema hanzi ma yusa netsa apa. Asi, helping me tackle this issue tonight is my first guest, umnumzana va John Muchenje. John Muchenje is a commercial farmer in the country. He's what they call a champion farmer. Aiwa vanorima vanorima zvikuru sa. And he's also an entrepreneur. Vamuchenje, mapinda muchirongwa zviri kufamba here mukoma?
Tamuche zviri pe.
Aiwa, tukufara tinomugamuchira muchirongwa. Nyaya iri mugango muri kuinzwa vanhu vari kuchema chema paground ndimi kamunoita zvemabhizinesi hanzi vamwe vari kuti chinhu chaura ichi imunoti
samaonera tinoita sevechidika nditika vari mumabhizinesi tinoona kuti chinhu hachina kuora and hatifungi kuti chichaora nekuti mukatarisa mamiriro akaita ikonomi yedu izvezvi as we speak President, what does about the economy be from the informal to formal sector? Tangata Jaira situation is very informal, but we are trying to be very formal. Then we have to take austerity measures, you know, the Minister of Finance, you have to cut our cost to survive within our means. You have to go to the but you have to go to because what you want to do is to stabilize our economy. Our economy is not yet stable. So the new dispensation is about stabilizing the economy. So we are going to my UTA do never move to the one we see kuti zvinhu zviri kumboitika now. Because patiri so far, tangofanana nemunhu ari mulepa, ari kupusha kuti mwana abude. Tangotsungirira 2-3 months zvinhu zvinochinja, zvinhu zvakanaka. Saka tingopai mukana dispensation iripo. Imbo pusha chenda mbele.
Asi vamuchenje munozoti 2-3 months seiko vanhu vane makore akawanda vachichema chema vachiti aiwa zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Vamunangagwa vakatora matomu 2017 nanhasi vanhu vari kuti instead things seem to be getting worse. Nhasi fuel yakwira. Mungati vanhu vanofanira kungo for how long muchiti vanhu vangavashinge?
Muna zvinofanira kuitwa pata isema yuta nditira. Tinofanira kushanda. Andika nyika ino kuti imire zvakanaka inoda mayuti ane shungu nekuishandira. The people or young people with the passion to work. Mukaona patinenge tichiita zvekurima paya tinoziva kuti Zimbabwe is agro-based economy. Andika saka kuti tikwanise kusumudza economy yedu tofanira kusimbarara zvakanaka kunyaya dzekurima. Nhasi chaenda nine meeting na minister of agriculture ndichivaonesa machallenges atiri kusangana nawo sevana vadiki nezvekurima. Andika some of my young people they are crying about near the land. And when I'm talking capital, I'm talking about sound financial support. Kwete support yekunda poor 5,000. We need a sound financial support. Yekuti when they are saying we've supported these young farmers, they are prepared to produce. And so all those issues, since we are not going to see that TV, or at one after a meeting to publish it on Facebook and TV, since we are equal to the underground, we are going to pick up the package that we have to be able to do it. We are going to be able to do it. We are going to be able to do it. We are going to be able to do it. We are going to be able to do it. We are going to be able kono medu yanga ichidzikira pasi ichidodona kuira pasi but iri kutraya kusumudziwa kuti iende mberi chainoda inoda vana vechidiki vane shungu dzekushanda. We need to be prepared to work for our country. As my youth, my advice atisiyei zvekuita ma cry babies. We can't continue as vana vadiki kuita ma press statements tukira nyaya ma price, but we need to take action on the ground. We need to produce. Andika atigone kuchemera kuti kwakwira iyo minda iripo vana vachidini ngavaende tinorima. The command agriculture is there for us, my young people. Let's take part, let's participate, let's produce for the country. Iwane zvino even same nokuma mines. Let's talk to the minister we mining tiwane ma claims yekumina sevana vadiki
kunze zvakanaka. Regai ndikubatei pamuromo for 1 second nditore guest wangu chipiri and then chadzoka kwamuri handiti.
Okay, that's fine.
All right, muri kumunzwa vamuchenje. Hanzi vechidiki, aiwa shingai mushande. Munoti nyorai macomments mutudze maondoro enyu papage redu revoa shona njalo sikona ku voa ndevele palani imibono yenu modabulu konekudweni. Kodwa joining me as my second guest is an economist. He's going to break it down. Earlier on ngike ngasho ngathi sile ngcwethe zabuya kuhlelo that are going to break down what exactly is going on, njalo ama repercussions of all these things that are happening elizweni. So joining me ecingweni from Zimbabwe ngumnumzana uMasimba Kuchera. Va Kuchera makadi henyu mukoma?
Ndinofara. That's a small correction. I'm not this economic. Economist. Ndiri economic analyst.
Alright. Economic analyst. Alright.
Zvinozo siyana manje. Izvi hatiite zvemanhamba.
Munoita zvokutsanangura economy, mafambiro eeconomy handiti.
Tinoona kuti manhamba achona ari kutaurwa navamuchenje ari kufumba zve.
Right, matodzwa zvataurwa navamuchenje. Hanzi chinhu chekutanga ichi, hanzi vamwe vari kuchema vari kuti zvinhu zviri kungoita west 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 every other week. Tiri kunzwa something is either gone up or something is lost. Vamuchenje vari kuti aiwa this is just the starting and something gets better. Imungati nazvo izvozvo ndimunonyatsohwisisa mafambiro eeconomy.
Yeah, unoona I think there are a number of issues that we need to be truthful about. Number one, ndezve kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka as it stands. And that's the first reality on the ground. The second thing is that we've had a lot of promises. But on a daily basis, things are getting worse. Situation yaitika nhasi yekuti kukwira kwaita fuel kunoreva kuti vanhu vato vane less 46% pamari dzavo dzavanga vanadzo. So zvazvinoreva ndezvekuti inini mari yamaishandisa kutenga chingwa kana kuti kutenga zvino zvinhu zvamunokwanisa kushandisa is now going to fuel either in terms of transport or in terms of buying fuel yechandisa kana mune mota dzachona. So it's either muri kubhadhara mari yemakombi yapitire nhasi inini kwandinogara padhuze kwangu chitaurwa $2.50. So vanogara vanechekure we're looking at $3-4. But mari iri kupinda muhomwe haina kuwedzera. Vari kutinoo ngatiite tipreventi. Pane zvinhu zvakawandawo zviri kuitikawo even kuarea iyoyo zvinoita kuti zvavari kutaura zvinge zvichinonoka kuitika especially sevechidiki. Tikatarisa isisi tichaona kuti vechidiki havana mukana wekuti vaite sechikwanisa kukasika kuwana zvinhu zvavanenge vachida kuti vange vachishandisa. Vechidiki vamwe vasiri havo kuminda vadecidawo kuita mabhizinesi avo angava yekutengesa zvinhu zvavo netelemarketing angava yekuita sei havasi kukwanisawo kuti airtime yavanoshandisa yakakwira kana zvishiyo yekuenda kutaun kwavanowana intaneti yakakwira handinoni. Saka zvese izvozvo zvinokanganisa mabhizinesi vechidiki. Havasi vese vechidiki vachakwanisa kuenda kumunda, havasi vese vachakwanisa kuenda kumamai.
Right, Masimba, what's in kubambe? Alright. Wothi ngikubuze ngesindebele ke uyeza umnumzana womuchenje ushilo wathi hayi ngempela not every young person is going to make it, not every young person is going to be able to make ukuthola i-land. Manje pho kumele kwenze what should abantu do njengoba isimo somnotho silokhu sigugudeka? Abantu ngempela have to live somehow.
Right, okuqala okumele siwenze ukuthi sibone ukuthi udubo ungaba kuyini, kuyini imbangela enze ukuthi sibe kubanga esikilo khathesi. Kunezizathu ezintathu engizazilandisa lapha. Okuqala yi-corruption, inkohlakalo sibili eyokuthi into izimali lani sizibone ukuthi ziyadliwa ngendlela engacacile. Ungakhangela kuneendaba zezinara, kuneendaba ze-GNB, ama-parastatals amaningi kule nkohlakalo kumele siyilungise. Khathesi izipho isibuyele emgwaqweni bathi yi-50 cents. Kodwa siyakwazi ukuthi thina sikhula izipho ibikhona, abadala bethu bekhula izipho ibikhona. Kuyini okwabangela ukuthi izipho eyayikhona ngesikhathi soneso iwele phansi ibindaba yenkohlakalo sesikulungisile yini ukuze leyi zipho eyikibuyileyo njalo ingawe phansi? Okwesibili ukuthi umele nxa uye ukuthi sikhuluma indaba lezi sikhulume sibonisana sitshelana eqiniso, hatho ukuthi we start blaming abantu kumbe i-finger pointing. Ayisebenzi into elapha yokuthi mina lawe singaba nembono ejeneyo kodwa sonke singamaZimbabwe sifuna ukuthi iZimbabwe iqhubekele phambili. Hatho ukuthi nxa mina nxa umbono wakho uthiyane lo wami usiyi-opposition usiyimalecatha usingumuntu unike amabizo abaneneke, akumelanga kwezenjalo. Kumele sibonisane sivumelane ukuthi sonke ngeke saba lo mbono owodwa. Okwesithathu okwakugcina engikubona kumele kulungiseke ukuthi ungazikhangela sizabona ukuthi uhulumende kulezinye into azenzayo engingaboni ukuthi wezenzelayo. Into le eyokuthi ngishiwe into le eyokupheka isinkwa, uhulumende kathiyane lokufuna ukuthi apheke isinkwa makanceda abantu abanjengawe Mike ukuthi ube lokuyibhekari kwakho nxa ufuna ukuthi Masim,
what's in Ubambo Mlomo Wangane just for 2 seconds? Hold on to that point in years. I go imagine what in Tatum Lalili and then I'll come back to you, Angus. Right, and yes, Utsing Lomlalili, Tingweni, Liamuzo, and Angumumza, and Umasimba Kushera. Yeah, now he's an economic commentator. We are sure we are Kasisa Umbono Aking or Double Koneko Twini, Lina Litwini, Palani Mila Selong Yabona, and Pelo to Abandu by Angan, and Obuning Yabonga Kulu, Shan Ushelo, Singen and Obuning Bay too. As in Ruth on the name Terry, I have a caller, Nilom Lalili Tingweni, Cola Colam Terry, Usum Genele Ushelo, Mapinam Chironga, Zergo Fambe.
Hello there.
Yes, yes, Chief, how are you?
I'm fine, what about you?
I'm happy, happy if you are happy.
I want to know what you Mutimbo Palmazan, I think that you know Mufunga do no Mukuita.
Chirongo and the Chen Baba Pindai Pindai Tinzo Mound Rain.
Maulera deal with the Lord Munavana Mutimanyan Makari, it's very difficult to get a speed, Yakapira, Kumanya Koko
question.
Those are with our men, the Parisian.
The Indam Chidarua Gum.
Varugure Girava, Nuvachita, Zavano, da Iovaripo. Nogutindo Basara, Rokita, everything is stable. Nogutti, but first of all, Wagatana could be some vendors, Nana Stelate Mugago. Did not notice when the Zinga Fandos of the Nukuti ndoa nvaru kukuiza nukutika ekonomi yenu zivu zinofana na kana hole jaja jisamba pana mane nepo ya kwa ni zaba mazai zai. Sasa urumende vipa ponga iza nukuti I got this zonu because kuna kuma ro area batiri kuna uko ii tariza mire wakuru.
Saka mambo wanawera mkani wakukwira mabazi ndukunza wadu mabazi ya zupu kwa hata anga manje kushanda
mabazi ya zupu kwa kono kwa hata zupu kwa chikiti kwa kuyo kama maturobe
ndo kumbro kutumuzo kwa yore shwa matawara nekuta musiku wika fondi ya nyine nge irungo breaka
ya ndilukuti nini kuna kuma ruro kwa tira kuna mabazi ya zupuko eno wani kwa matao ni plasi wakati wa ayama makamba na ayama mabazi haka wanda wandafanika wanakura kurewa saka hiyo zupuko pachayo ya kato parara pasi sina zilipo pato nukuti tisisu wano vacho tinenge tizama kutiti gaziri wezu numuno zaotu uzia kipanga wakazoti wana kwa chupati Nukuti kana choreno urumende kabatira na papapa yukino pinda tichitora kuno kumaruzeva kwenye makliniki ese nezikoro zakanga zaba nima ene jama sora yo ati hakuna kana one chilipo chilu kufangishena saka zeza ndo nukuti pane chinobuda
toto mfunza emi
hapana chinobuda except kuti kana ato pinda pa full swing controlling. Ndo kuti zungu zifambi. Kocha haru kukwizira mafuta chini.
Ayo watakunza wakanaka wakumbo tinotenda zikuru nekupinda mchirongwa.
Wakuru zakati omaisu.
Ndizo zozo amusi mega mburu kuchema.
Nukuti kana chore ini ndo kama laka mdibiti ya kutakwa nchia kwa nzuku zazi tengi rumu dhubiti. Saka chii jinetika kutuhuru nende vipinde pasono saka wama kudaka
ai watichato vunza wakuru tinotenda zikuru nukupina mchirongo
kana kama teta write off that bond lawe nama RTGS write completely off one man nukuti vanaspa teleni nana kujima tiri jiewa vemugu wangu
ai si uzwile baba kumbo aiwa tinotenda zvikuru nekupinda muchirongo pane vamwe vaoterera vakatomira kupinda parunari tinotenda zvikuru handisi Right, liyamuzwa nangu babo ugumbu yakhalala uthi hayi even mina I've got a motorcycle kodwa angisakwanisi lokugcwalisa i-tank lami ngenxa ukuthi if you sibiza imali enengi ngenani kuhlelo umjwakazi omuhle asiboneni ukuthi abantu bathini emakhasini ethu amathathu trikutepenyura ndambo tauro ndikatsanangura ndikathi trikutepenyura pane mapage edu matathu VOA Studio 7 sikhona njalo ku VOA Ndebe sikhona njalo ku VOA Studio 7 hanzi pane makomments awandisa zveko chokwadi ndikutopembera mapinda neuwandu henyu hanzi ED has failed, ED must go. Muchenje is entitled to his opinion as any other individual, however he is missing some basic economic fundamentals in his assessment. Zimbabwe will never move forward towards the desired direction as long as the question of governance is addressed and corruption ruthlessly uprooted. Lo ngundabazezwe viki hayi siyabonga ndabazezwe ngokungena kuhlelo aiwa vanhu vakawanda vari kutochema chema vanhu vakawanda vari kunyorawo maundro avo tinotenda zvikuru asamba nekukasi letu LVOA ndebele right kulo Sydney uti sizwa ezindala amachono sizwa Sydney unjani mnumzana nangu maluleki ukhona uti unjani nangu uyaphinda uti John don't lie to us youths ai akavumi nangu phela ndaba uti kunjani mfoka hobe ai ngiyaphila wena unjani nangu Boas Jayaguru uyakhuluma lokho kushiwo ngumnumzana umchange ukuthi qinani let's hope ukuthi izinto zizalunga kodwa let's go back to umchange thinzo Mount Rabo we pamsoro pezvabuda thus far vamchange mchiripo parinare
ya ndiripo
right manzwa zviri kutaurwa nemunhu wese ari kupinda muchirongwa vamambo bata nyaya ye land zvikanzi nava kuchera hongu chinjakanaka asi not all youth have access to it mungati
ya muna takatasa panyaya dze land handitika pane zvirongwa zvatoda kuzama kutise kuma youth pane ma youth akawanda pakatorwa land navakuru vedu vakange vasina access kwairi handitika but pa land iripo tirikuda kuti paitigadzira anonzi ma partnerships handitika nevane land kudhara because land yedu hapana pairi kutatamuka iri kuramba yakangodaro so tirikuda kuti pane ma youth ari in passion nenyaya dzefarming ndoba namboti ndamboita meeting nhasi nevemunicipal culture ndichimboonesana navo then tinoda kuencourage ma youth aite ma small scale farming mukaenda kunyika dzakaita sana Israel nekuda na Japan havana land yakakura but they are producing zvinhu zvakawanda on the small scale land yavanayo ma youth edu tine challenge one yekuti tinoda kupiwa mazimunda akakurisa but tisina capacity yekuproducer tina vabereki vedu vane minda yavanayo ma 5-6 hectares aripo let's utilize mukaita vane internet timbogugulai munhu anonzi aninyaga wokukinya I'm doing a case study on her success on farming she is producing ma millions of dollars achiita ma watermelons on a 3-hectare plot which means kana une apa ifamu remubereki wake I have another youth from Masvingo who's doing a goat on a rented farm. It's not about owning or a farm, but it's about producing. So we want to make sure that my youth about a concept of production. Let's not push about owning farms, but let's have the passion of production on our farms as youth and as young farmers. Because the moment they're talking about the pursue issue ownership of land, it's issue is very sensitive, and it involves a lot of stakeholders. But as of now, let's utilize land which is there of our parents, of our friends. Let's have partnerships, joint ventures with the people who have managed secure land before us. I think if we do that, we are home and dry as youth.
All right, batai parunare nditore mutereri nyezo kuti silo munyo mulaleli okone cengweni kola kola mutereri tinokamuchirai muchirongwa chedu cheve chidiki mapinda mapinda ndiani ari parunare
ndingoma mike
zviri kufamba
zviri nani chaizvo
ndiani ari parunare
ndinonzi mike kushitungwisa
sazita zviri kufamba
zviri nani shamwari taomerwa
hanzi iko
vamuchenje yavo iyeyo yavari kutaura iyo ndoona sekuti inonzi day dreaming chaizvai
inda
ikonomi iri muzimbabwe haichadi zvemavisi nezvimwe zvavari kutaura izvo zvisinane basa rezvizvi ikonomi is dying off every minute everything is deteriorating. So how do you talk of a hope day when 5 years, 6, 7 years up down the ladder, we are walking, we are striding a step downward. We have never moved upward.
Mkoma Mike Manzo, here is from Botaro, now I'm changing hands, Iowa. These are my symptoms, as you know, hands, Mkango, Shinga, brave through it. Hands, Ramangwa, and Shitanaka. Amu, Vumira, Munoti, Nemondra.
Akuna, Zinza, Kata, Saiso, Rambai, Makashinga, Yawe, Autor, Van Vese, Rasto, Pelagita, Rombo. Everyone is becoming poorer and poorer, except for a handful of people. There is no hope in Zimbabwe. This government has failed totally, and it will never rise again.
Mm-hmm. I want to tell that Kuru Sazita.
There are no signs of hope. There are no signs of hope. Can they point to Papani Chirikuit, Chirikuza, economy in Zimbabwe, it is revised? She. What improvement have they made so far since they took over?
Mm-hmm. Aiwa, tinotenda zvikuru. Mukoma Mike. Ndirikuti pane vamwe vatereri, saka ndokupai 30 seconds kuti mupedze point yenyu.
Ini ndirikuti vanhu ava vari kunyepa, they are instilling hope in people which will never come back.
Mm-hmm.
There is no hope in Zimbabwe so far. And he are utaura, how many farmers are able to farm momentum? If you ever see a guy who sponsor them, 5,000 is a lot of money. If it was going to be given to people who have a stable economy, but yes, this stock of 5,000, can 20,000, what to buy out of that much?
Aiwa, takunza zvakanaka. Thank you so much, Mukoma Mike, nekupinda muchirongwa. Mudzoke next week, handisi.
Okay, wonderful.
Maspaka, sando dzenyu. Leamuzwa, nangu mnumzana, uMike, silebizo lifanayo. Uta hai, ankolu loko kushio ngumchenje. Uta hai, isimo somnoto, siloku sikukutega. Lila litini, ngota bulukone kutwini. Sibona bantu kutibatini, makasinete wa matatu. Nangu vusi mpofu, utingikona. Uti, bra Mike, how you doing? I'm good. Eka ya gunzi magakulu. Too much corruption, guhulumende. Ngibinge lelu mlaileli we studio 7, elupane. Uti, ubaba, uchokonia mpofu, ngiabonga. Uya mnumuzo, mnumzana mpofu, nangu vusi uti, ngiabinge lelu. Usikhumbuzo mlalazi uyakhuluma na isikalanga mina ngisikhona isikalanga kodwa wothi ngizame uthi mawatini bakalanga ku bolilima. I'm guessing uthi how are you doing the abantu abathi amakalanga who are from bolilima. Please correct me if I'm wrong. Ngicela ubhale umbono wakho. Ngizamile nansi udabula ukhona egudwini ndiyo ngiyathi nayo mgango nasi tiri kutarisa mamiro akaita upfumi wenyika muZimbabwe tichitarisana nezve nezvirukusanga newechidiki especially avo vari businessmen pachirongwa tinava John Muchenje who is a commercial farmer nayo ari munhu wechidiki uyezve tinava Masimba Kuchera nayo vanonyatsozeya nyaya dzezve mamiro eupfumi wenyika woti sihambe kumnumzana uMasimba Kuchera Kuchera usakone icingwene right. Abantu bayakhala labathi izinto azimanga kuhle. Awungichasisele namhla the price of fuel went up. What can we expect from here forth? What could be the consequences of fuel going up?
Right. You see, what happens is fuel is a cost driver. And the cost driver is something that pushes cost either up or down. So for you to transport any of your goods, even those that you are going to be transporting from your farm, you will need fuel. So every other cost of most of these products that we have are going to factor in a fuel cost. Because if I make my product in Chitungwi and I want to take it to Budiriro and sell it in Budiriro, I will need transport. Ngingalungisa i-product yami njetshotsholo ngifuna ukuthi ngiyihambise egwada kuzafunakala i-transport and transport is a part of the cost. So what we may expect are prices of some commodities to go up, bread, milling meal, cooking oil, even into everything, amounts of drinks, and so on. Whereas we have seen what the transport has already started going up as of tonight. So this is what you should expect from a fuel, increase. Everything else goes up. And I will not be surprised if it also foresees obviously, so I would love the tariff
increase
well in the near future. So I'm not likely to also go up.
Mkoma Joel, zuri kufamba.
Ati kufamba, magadiwa ikoko.
Aiwa, motu zauka mkoma Joel kuti murugupi.
Ante Zimbabwe.
Kupi kwa choku Zimbabwe. Andini Zimbabwe inyika uruga.
Kugokwe.
Ye, kugokwe. Nasi mitengo yefio, price yefio ya kuira, kugokwe zuri kufamba zwa kanaka.
Aka, anasunezete zwa kuira, apana kitu kutenge kaza chote.
Anzi iko.
Ndaitu wangu wa mchenge wa chita urao. Kana yo sujua sambira wa woka. Wari raitu pati Zimbabwe ya kakura wano. Waka wanda wari kutambura wari kuchema chema zuhutu.
Asa wa mchenge wa rukutika na sezo wa mata ura wa mchiti zunjuru wa fambira zuri raitu. Wa mchenge wa rukutika nangwe ini sezo chini fambira zuno kwa nisa kufambira wa USA muo chidiki mungati.
Zundi fambiri nubuti iwo kana wato wana munda inata wana munda. Oguri maplus yatisikete tino wana shukuri ni saa urumende nukopo awo ne awo vamoji vajinji vasina saka store imwe chete zara inuruma munu wese manje saka oma zirikuno
Saka todi kuti nyika yendere mberi I'm sure tese turukuti aiwa turukuti tuda kuti nyika itange kufamba zvakanaka imine maondere nyu todi
Atofa wangu samusuru pamuji tetichone sana. Iwo de wangu wiro utikune wame wanushanda wame wasungashandi. Tine harahwa, tine zirema, tine chembere, tine nerera. Ziriku pinda mshopi mwe chete. Saka waniwa uwezi wanurama masii.
Ai wa mkoma Joel, tinotenda zhukuru nekupinda mchirongwa.
Waka naka.
Muzoke next week and this.
Thanks, sir.
Thank you. Nangu mnumzana ucho uyakhuluma umbono wakhe ngodaba olukhonekodweni. Mthwakazi omuhle ngenani phela kuhlelo ngifisa ukuzwa kini umbono wenu mayelana lo daba olukhonekodweni. Rega indiende kuna bamchenje. Bamchenje muri popa runari lapho. Bamchenje.
Ya ndiripo. Hello.
Right. Nyaya iri yefio inenge yashusha vanhu vakawanda uku. Imi semunhu anitabasa rekurima, manzwa ava kuchera vachinyatsotsanangura vachiti aiwa usually the consequences of, you know, fuel going up means everything else goes up. Imi semo anitabasa rekurima, I'm sure you're one of the people who feel the heat when stuff like fuel goes up. Zvino zviri kukanganisirai basa here izvi?
As no eternity is antitica, the Farabuti Panoma Mbotaura, the economic analyst antitica, I saw Romania the effects of increase in price of fuel, it correlates with other activities. But somehow, near Edu, as far as we know, quit the map price, yes, fuel in determine my cost of production. But I find as far as we because ya remember as a statement. What is zero? What evil Kuba Nasu comes for 29, I think for about 5 days or so, up to 26. And it again, which means it's just a temporary price. Let's wait and see. Could the Inofambiso say, though few each affect as I my price, my commodities, but as far as my change is my price completely like 100%, but Panama increase as really justified. A good Munano quiza. Chun chwe akure ne 46%. Muna ano kwiza chunu zake zese ne 50-100%. So we need to look at the holistic approach what are the factors of production that leads me to produce maize? It's not the only few. Other factors are still stable. So we don't expect the price, the dubious percentages. One affect the general populace. One affect the final consumer.
All right, I'm changing.
Business people, we should have some ethics.
Batai parra ndukudzoka kwamuri mama panyaya iyo ma ethics ndukudzoka for chingobatai for 2 seconds ndukudzoka kwamuri handiti.
Okay,
right, ngiyezwa kuti ngilomlaleli ngilomlaleli cingweni tine mutereri ari parra nare ndiani.
Awe muri
right. Eh, tiri right, ndiani ari parra nare apo.
Ndinonzi Gabriel, Gabriel.
Nkoma Gabriel, zviri kufamba here?
Ah, zviri kufamba.
Muri kufonera muri kupi ko?
Ili ndiri ku South Africa kumpumalanga.
Hey, Mpumalanga ndiko kunobuda zuva kaiko.
Ndiri wari nobuda zuva
kai. Right, mapinda muchirongwa mukoma ndimi kamunoita basa rekutumira mari kumusha uko. Nhasi nemuso china apfuura last week Thursday vanhu vakangomuka zvikanzi ah nhasi dollar rakwira dollar iradona value re bond radona saka imi vanotumira mari pamunotumira that means value yacho yadona zvekare. Asi nhasi zvekare tanzwa kuti fuel price of fuel yakwira zvekare saka zvinora kuti manzwa vakucherawa kuti aiwa pane ma consequences izvozvo hanzi panokwira fuel price yechingo nayo vakatarisira kuti ichakwira price ye transport yezvinhu ichakwira imunoti nazvo iyi
ya ini ndobvumirana navamuchenji avo na vakuchenji avo vamuchenji avo vanofanirwa kumuka mujira ravakafuga vanoratidza kuti vari kurarama munyika yavo vega
inda
inyika yezanupiefu because vari kuwana zvese ndosaka vasina kana shungu kana hanya nokuti fiuro yazokwira zvii zvichazoitika mangwana vanotaurira vanhu kuti aiwa mirirai muone kuti zvichazoita zvichaita nokuti varume ava havana handifungi kuti advisor anoadvisor kana anyangare president munhu iye akaenda kuchikoro handifungi ndikutoona kuti varume ava ndeve chimbo chaivo vakomana ava vanongoda kungoshanda nezvibhapira bcause hapana kana one anombori neidea yekuti nyika inofanirwa kufamba sei nokuti hakuna chinhu chemuzimbabwe chinoti chikakwira chino
regai ndipe vamuchenje
vakura vamuna vava vamuna vava ndivo ngavandiudzewo kuti pavakamboona price yakwidzwa ikasiiswa ndepapi kunze kwezukuko yavava kutoda kutoti nhasi changopinda mugwagwa nyumba yacho ngovhara futi kambani yacho semavharira yakamboita kambani yekutanga iya.
Alright, mukoma Gabriel, tinotenda zvikuru ndikunzwa ndino mumuteereri ndichapa vamuchenje mukana wekuti varesponde kwamuri ndapedza kutaura nomumuteereri ari kupinda muchirongwa ndinotenda zvikuru handisi
nemavaita kuti vagondipindura because vakuru ava vanondirwadza
serevanoita
chikwago kunge kambani yavo yavanoita zvavanoda nayo.
Definitely, ndichavapa mukana handiti mukoma
tiri musango hatisi kukwanisa kana kuita chimwe chinhu ndekokungotumira mari kuti vanhu vati zvichikwira zvidei.
Aiwa kunzwai zvakanaka, ndinotenda zvikuru. Regai nditore umwe womuteereri hapinda muchirongwa. Ndikunzwa kuti I have my other caller hapinda muchirongwa. Ngubani okone cingweni aripo parinare ndiani? Aiwa tinotenda zvikuru. Kola mapinda muchirongwa, tiripo. Makadi henyu vamatonhodze, zviri kufamba here?
Zviri nani chose.
Muri kutifonera muri kupi vamatonhodze?
Kurasenze kunopest.
Right, zviri kufamba here?
Zvine nharo zvinhu zvacho izvi nekuti pana pandiri kuzva muri kutaura nenyaya yeikonomi. Tingataura svika tatsveyama muromo panyaya dzeikonomi asi yesa ndiyo nyaya yatinofanira kutaura. Dambudziko riri muzimbabwe riri papolitics. Ikonomi kufa kwayo kunozongoonekwa semasymptoms zvinenge zviripo, saka tikara pamasymptoms tichadza kurapa hosha chaiyo inovapolitics hapana kwatinoenda. Zvatiri kuita zvakafanana. Halo,
ndikunzwa, enderai mberi.
Zvatiri kuita ini kwandakakurira kumusha kwaitandira shiri saka patishandira zviri pasa taishandisa urimbo nemudzutu saka mamiri vakaita zvinhu muzimbabwe pane munhu akapa mudzutu yomwe munhu ine urimbo achatitandira nayo asi muridzi wemudzutu neurimbo akamira panotandirwa kwacho pane zvikoto kuti kana shiri dzada kumhara shiri dzida dzamururuka dzoenda saka pasi sheshini yakadaro pedza gore kana makore mairi makamira umwe achida kutandira umwe achidzunga shiri saka zvinoita zvinoekondezvekuti awa uyo arida kutandira neuyo ari kuti mudzutu ndeyake ngavatanga vagara pasi otaurirana wobvumirana wogona kugowana kana svogona kugowana wotanga kushanda vachienderera mberi ndopasituation patii saka tinyange mutumi mube newamwe wake wari kuita pasi rakanyanyisa rakanaka chose rokugona kuereredza kuti wasimudzire nyika asi tagore ripo ndiri kuti kana pasina political stability hapana kwatinogona kuenda senyika ere kwatagora kugatigara pasi togadzira politics dzedu tozotanga kuchivuronga yaro hwedu hweikonomi tosunga tichienda mberi.
Aiwa, tinotenda zvikuru nekupinda muchirongwa vamatonhodze.
Ndinotenda kuti gumbezi racho ranyaita pfupi ukadhonza kumakumbo musoro rokubuda kunze ukafuka musoro makumbo ari kubuda kunze saka chandotonga tasiira ii tangogona kutsvaga bhuranketi rakakura notinyaaita dhonza mudhonzero wei hapana kwatinogona kusvika. Ndinotenda.
Aiwa, mudzoke next week handisi.
Ndapenda.
Right, regai ndimhanye ndiende kuna vamuchenje ndisandatora umwe muteereri. Vamuchenje, muchiripo parunare here?
Ya, ndiripo.
Chipindurai kune vateereri vanga vachikanda mibvunzo kwamuri.
Ya, ndinoda kutanga kupindura pane muteereri abva manje manjoni akataura nyaya dzepolitics. Ndinoda kukumikidza vanoita zvematongerwo enyika nditika vemapartis akawanda wanda vazive kuti maelections edu emuzimbabwe akaitwa gore rapera akadarika bato rinotungamirwa nevamunangagwa rikahwina handitika nobva nyaya dzavamenda kukoti nobva vanoonekwa kuti mutikoko vahwina futi which means takapfuura mufezi yepolitics so as mazimbabwens tofanira kuziva kuti takapfuura munyaya dzepolitics taakutaura nyaya dzekuumba nyika yedu nekusumudzira upenyu hwavanhu vanogaramo but tinoita challenge yekuti tine vamwe manje mamapato vanoramba vakatsimbirira pazvinhu zvakaitika gore rapera vachiti hazvina kuitika zvakanaka yeti bumbiro remutemo nemakotsi emuno nevesadhaki nevamwe vakakomberedza nyika dzedu vakatendera nezvakabuda musarudzo which means politics dzakapfuura kudhara taakutaura nyaya dzekuvaka nyika
saka nyika yacho yovakwa sei vamuchenjo nyika yacho yovakwa sei
aiwo vamunanga vabatana nyaya dzedialogue dzeunity huyabatane pamwe chete but unoona kuti kune vamwe vane umbimbindoga vanoti kana ndisipo haivhiwi vanomhanya kuenda kuamerica kunotsvaka masanctions ekuti vaomesere vamwe munyika inoso kuti chinhu chaita kuti ikonomi yedu isvike pairi inyaya dzemasanctions because anokonzeresa zvinhu zvakawanda munyika yedu zvatisingaoni zvekuti ukaexplaina vanhu vanopedzisira vakutendekera kuti zanupiesi yakundikana apa but havasi kuona kuti chinoita kuti tikundikane senyika inyaya yemasanctions ari kudanidzikwa nevamwe vedu vari muzimbabwe
vamuchenje
zvoita kunge zifi havagari muzimbabwe but vanogara matiri ende vane vanhu vakavavhotera vanofunga kuti vanhu vavo vanotera but vanodadzira masanctions and now feel that the same people who voted for them.
Vamuchenje, regai ndikubatei muromo for 2 seconds nepatodzoka topedza nyaya yamamuchitaura yemaethics handiti? Right, ndiri kunzwa kuti ndine muteereri. Kola muteereri, pasara 7 minutes muchirongwa, saka ndikukupa 1 minute mapinda muchirongwa. Okonekt ingweni ndiani?
Mukanya.
Mukanya, zviri kufamba?
Zviri kufamba.
1 minute, taurai maonereni.
Munoona dambudziko ratinaro dambudziko iri nderokuti iro mombotibatsira kuna vanonzi vashoko ramwari kuna matiyo 15 pa14 Jesu anoti bofu harigomutungamirira rimwe bofu kana mabofu akatungamirira anowira mugomba ose ari maviri ndozvakaita zvisagwarana vamuchenja vanacho vanoziva vanotaura zvinhu zvichiri pagraund zvamasanisheni zvezvei vanosiya zvinhu zvoumbavha nezvokumba zvouori havatauri vanotaura zvamasanisheni masanisheni ane basa remasanisheni uno munyika tine zvicherwa zvakawanda zvinosunzira nyika yedu zvenz zvava zvino makambani ose anokuda kumutengo ndevakuru vari muhurumende hauna hakuna mamunhu ane chimwe chinhu zvekavakuru vari muhurumende makambani ndeavo anoita zvepetro ndeavo zvese zvatiita zvese ivo zvevakagirepa makambani ese saka atikuda mutengo pamadiro
aiwa mukanya nguva ndiyo yamhanya ndiyo yadyana natotenda zvikuru necontribution yenyu
ndatenda nezvamaita
next week tinokufonerai pane pachine nguva kuti munyatsotaura maondero enyu zvakanaka handisi
ndingafara chaizvo
right regai ndimhanye kuna vamasimba kuchera munomzana kuchera usakonecengweni na
enkona
right umzulu umchenje sithintudaba lwama-ethics esisithi yebo ngempela kuyazwisi like he can understand nxa usukhwezi intengo yempahla kodwa uthi hayi ngeke uthi ujustify ukukhwezi intengo usukhuphile iprice nge-100% abantu bona kodwa abathengisayo bayakhala besithi thina like you said we have to cover ama cost of expenses njalo kumele lami njengomuntu ngiphile wena ungathini ngodaba lukhona yena uyasho ukuthi njengosomabhizimusi you must have ethics.
Yeah, he is right. You must have ethics. But ethics don't start at the private sector. Ethics start in government. But I want to deal with this issue of sanctions. Sanctions are not the ones which cause people to loot paracetamol. Sanctions are not the ones who cause people to loot our minerals. Sanctions are not the ones which cause people to do all sorts of things that they are doing in terms of corruption. That's not sanctions at all. So when we deal with sanctions, I understand that sanctions also do have an impact. But how can you explain someone having a gym installed at their house and being subscribed to another gym? How do you explain a situation where someone is paid $60,000 for a haircut and for someone to be, and you tell me their sanctions. You are asking my sanctions, I'm changing. You got to go to the other. Asking my sanctions, umbaza. Tinofana kusunga mbaza. Zona variru wa kumachere. Dokuti zunzezu tange kufamba. We need to change the system of government. We need to celebrate things. Muno isa yaba, ngaya ndeku kujere. Iko kondo kwa anofana kugara. Imenu wa mchenge, kanamori clean. Tosha ndatezu wakanaka. But kana tine mbavha pakati pedu kuti ngatizviregerere let the past be the past, bygones be bygones. No, that will not work.
Right.
Tinoramba tiencourage system ichiriyo.
Kuchera isikhathi du wothi nginikeze umchenje ithuba lokuthi akuphendule bese sigqube uhlelo. Ngiyabonga kakhulu lokungena kuhlelo angithi.
No,
right, vamuchenje tokupai mukano wenyu chirongwa pasara 2 minutes. Saka ndokupai 1 minute kuti mupindire vakuchera uyezve mutipewo mazwi enyu ekupedzisira.
Chokutanga ndinowirira navo vakuchera nenyaya yecorruption. Corruption imhonzi yakashata. Ndaona vachikota nyaya dzakaita kuzinara. Minister vedu vetransport vakatopindira nyaya yacho. Ndakaona zvinzi vanoeko vakasuspendwa. And it's not if I can bat or come across in Gawa and the Kujere, passing a war, passing a kuba, a kidding bar from Nika Edu, don't you get you buddy really? Then in the Ganananga, the Mayut, not let's utilize the Makana or Tina President, Medwam Nangawa, a very listening president, Lakavura Dora, or a good Tikatnes, Chemo, Seva Navadik. Let's also participate in the program. These programs are not partisan. As soon as we are now in Zimbabwe, let's participate in any program. And the regardless of our party, and the benefit of Zimbabwe. Tisuva na wadiki, panichine simba, reku wakanyika. Tidoti pamberi, neku wakanyika yedu, pamberi neku budiria.
Vachoni mchenje tinotenda zvikuru nekupinda muchirongwa.
Ndinotenda maita basa.
Right, ndivazwile bonke vavabeile bayakhuluma bathi udaba lwenkohlakalo udaba lwecorruption phansi ngocorruption kodwa umchenje uyasho ukuthi hayi phambili ngempumelelo phambili lokubambana phambili lokuphakamisa abantu abasakhulayo lini lithini isikhathi 2 Hai, mtwakazo muhle, Zimbabwe muhle, ndinotenda zvikuru, mapinda muchirongwa nehuwandu henyu, manzwa kubva Masimba Kuchera, uyezve vaJohn Muchenje. Ine hangu nguva yangu ndiyapera panapa, ngatisanganei nemusi wesvondo, apo pachake ndichikupakurirai dzimwe nyaya dzinoenderana nevechidiki, uyezve vhiki riri kuuya ndichange ndiripo pano pachirongwa chenu chevechidiki, chirongwa The Connection. Anokuonekai nemufaro, ndine wenyu Mike Hove. Bye-bye!